1500 and
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8 2020 makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose wasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana 34. Vanhu vese gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nemugovera vakadzoka kubva kusouth africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi ichiteerwa nematebeleland south nemasvingo. Gweta rinomirira vatavani mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yokuvhiringa kufambiswa kwemitemo. Vamakanza ndivo gweta rinomirira vatavani mupofu vanozivikanwa segweta ravaNelson Chamisa munyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa zita remunhu wenhema mumagwaro avakaendesa kumatare edzimosva munyaya yokukwikwidza kudomwa kwemuchuchusi mukuru vakumbirai hodzi. Gweta ravamakanza vapaida mwoyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa Studio 7 kuti magweta ave kusungirwa nyaya dzisina maturo vachiti vamakanza vakavharirwa kuMorris Depot uye vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi.
Chiri kuitika pachekuti kune gweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Bani Mpofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapoindwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga ati ndiye auya kudare achichallenja kwapoindwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuzi. Saka mukusunga kwawo mupofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kuti kubva kune malawyers. Saka lawyer raiirepresenta Simba Rashezuzi ndivamakanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei ndotavazwa kunzi vasungwa. Mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakacreata munhu asiku kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuzi asiku.
Ivo vaSimba Rashezuzi varipo here?
VaSimba Rashezuzi varipo. VaSimba Rashezuzi vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna ndira kurela pira dopa ka yendeswa application ni kukonu kote ya yendeswa application ni rasta rashe zuse ni ayuto ya katangwa wakadaizu wakaviri kiesi kumapurisa wakarakita iti yao ni passport yao wakasaina hivi kutila prove kutindola ngara saina application rasta rashe zuse mzwara nasi shakari wabudisa yu video wakari kukonfirma kutilari iku wakabudisa shakari tupashayo ni passport wakati wari kwa wasimbarashi esusi
chisa muri kuona pakana mapulisa wa chita sunu shakatari asi umboho huese huripo munozo famisa se pakadari hapa
kuona kwedu izu zaku paku shungurujwa kwe maguita chiyaru shungurujirwa ndiyo mapulisa wangato siwa kuti maguita waru shungurujirwe ino kutimuka tarisa awasi wa mpofu chiete kana kutivama kanza chiete wa kushunguruzi kwa panyari waka komishna affidavit wa mwanatu ukejwakari choice tamiso waka daizu wa shakari kumapulisa musuwe satadi waka konfirma kuti waka uona wasimbarashi esusa waka konfirma waka uona shupa chao waka uona madokuments awasuse waka itakuti wasuse wapike kuti kwa mwari mrizi wa afitafitiri waka itaisho ushosu kakomishiwa saka uku isu atishanzi wisisi kuti kana vichinzi muna haka create kwa iye muna hari iku ino rewe kwa tiri kwa kushunguruzi kwa kwe maguita chino wachinu chino tikashika maza mkatminika ya Zimbabwe takatari sana ne rule of law kuti ino zunga iyo ichiproteteka ili mkatminika muno kana shosha kakadaro
saka iko zvino nyaya yakamira papi yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini
vamakanza vavharirwa muchitokisi tirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemufuro ndotatirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare asi zvikakonewa mutemo wedu unoti vanofanira vapiwa mukoti within 48 hours kuti vachinge vasungwa
avo vange vari gweta ragweta tatiwa makanza vapaenda moyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7. Mukuru msangano re Platform for Youth Development Trust vaClaris Majuku vanoti vamwe vanhu vekumanikaland vari kutyira kuti vanhu vari kutiza munzvimbo dzavari kunzi vambogara kana kuti quarantine centers nevamwe vari kupoya paniganhu yenyika zvikuru kubva kuMozambique vanogona kukonzera kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo. Pari zvino manikaland ine vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi yekumanikaland, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamaduku.
Kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa tinoita kuita panic nekuti tinonyatsoziva kuti kurongeka kwatakaita kunyanya kumanikaland hatina kunyatsorongeka zvibhendera zvizhinji zvekumanikaland kwanga kuri kungotaura kuti vakagadzirira asi hatina kunyatsogadzirira sekuti ndikada kukupa muenzaniso wezvipatara zvizhinji zviri kuChipinge. Chipatara cheChipinge District Hospital ndochakanzi chichange chishandiswa uye vakakumbirazve kune chimwe chipatara chekuMarsalinda chechechi yengene Church of Christ in Zimbabwe asi zvipatara zvemukasvika izvi iko pari zvino hazvina kunyatsorongeka mishonga kana vana mikoti variko ndevaya vari kungotarisira kuti pamwe zvicharamba zvichingonzi hawa zvaakutopera COVID yayapera kana vanhu vakanyatsowanda sezvaakuda kuitika izvi hapana kugadzirira kuripo.
Zvino chii chinoitika kana uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi ukaramba uchikwira?
Kana zvikatotika izvi tinenge tasvika panguva yekuita panic hapana kunyatsogadzirira. Zvimwe zvipatara zvisiri izvi zvakanzi ndo zvichange zvichengeta vanhu vequarantine zvishoma shoma tikati kuChipinge kune chipatara St Peter's Mission kana kuti Veneka kana kuti Manjire kana kuti kwaChibuwe zvipatara zvekuti kana mishonga chaiyo yekurapa malaria vari kutotadza yanga ichiitika kana munhu achinge arwara kana vari kunoita kuzvara kana zvimwewo zvirwere zviri kuitika zvagara zvichifanira kunge zvichirapa kuzvibhedhlera izvi havasi kutokwanisa.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya dzemishonga idzi?
Vanhu vanenge vachitonzi mishonga yamuinaya endai munotenga kumafamasi distansa chirwere che covid ne mukurumbira wachaita ne nekurudziro yatiri kuita kakurongeka dzina kokuma nekarendi sezviri kungoitika nyika yose kurongeka kwacho kwakaita kushoma tinongoona vezvematongerwe wenyika vachingori mhanye apo neapo kunyanya vari mutask force yekuma nekarendi vari kumhanya mhanya zvavo asi kunyatsorongeka kuti tichi takagadzirira chokwadi nechekuti hatina kunyatsogadzirira zvikaitika tinopera
asi ninye kuti vanhu vanokwanisa kungodarika pa nemimwe miganhu vasina mapassport hamuzoonewo here zvichizokonzera matambudziko akatonyanya
tambudziko riri kunyanya kuitika kumiganhu yedu tingati sekumozambiki nharaunda zhinji dzatinoshandisa kuita ukama hwemozambiki nezimbabwe hapana panobvunzwa mapassport vanhu kwana chingove kwana mabee kokushipunga bhera kwana mausinde vanhu vanenge vachingopinda pakuziva nekuti vagara vachiita mabhizinesi ekuti vanonotenga shuga ikoko kana kutengesa fuel diesel nepetrol zvinhu zvinongoitika izvi nekuzivana vamwe vanongopindawo nemimwe musingakwanisi kuti munge muri regulated saka vanhu vari kupinda kunyanya divi rekumozambique kungopinda hapana zvakanyatsogadzirika
ko kudivi resouth africa zvakamirawo sei
divi rekusouth africa ndokune mabhodha akada kuti rongeke zviri kuitira zvekuti vamwe vari kupinda nepakahwanda asiwo tine humbo hwekuti vamwe vanenge vachingoti even ipapapo panofanira kupindwa zvinobvunzwa mapassport pane kakutengana nekuita zvinhu zvemari nekuti kuoma kwaita upenyu hwecovid uku vamwe vasi nenyaya yelockdown vamwe vasiri kukwanisa kuita mabasa avanga vachingoita saka pavanonzi tokupai mari vari kubvuma tine vanhu vakawanda vari kutopinda sekuta kwatiri kuita pano ndo vanyanya kuuya vachinzi pakutomatesting sezvaitwa kubate bridge nezvichingodaro
ko inga mutemo wakajeka wani kuti vanhu havafaniri kuita zvekuchamba mabhodha uye vachipinda munyika vasati vavhenekwa kana kuendeswa kumaquarantine centers
tiri kuona kuti mutemo wedu uri kushandiswa kuti vanhu vange vachipinda nekubuda pabhodha kunyange vakataura kuti tambomisa huori ndo hwanyanya kuwanda pari kuita corruption vanhu vanoshandisa mari nekuda kwekuti paita mari restrictions nemaregulations abva aregezwa saka zvinhu zvaakuratidza kuti tanyanya kuvhura dambudziko richakura
mukuru musangano replatform for youth development trust vaclaris maduku vange vari parunare kuchipinge nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe 5,071 vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nechimwe 81,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe 6.9 million Johns Hopkins University yomuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose uye inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanoita mamiriyoni maviri vafa nechirwere ichi muAmerica vave zviuru zana negumi nezvitatu 113,000 uye vapora vachiita zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 758,000 pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000 vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mukronika mune nyaya inoti vanhu vanoshanda pachipatara chemupindo mubhulawayo vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 vaiswa mukugara vasingasangani nevanhu mushure mukuwanikwa kwevamwe vavo vana vaine utachiona hwecoronavirus pavanhu vana ava pana mukoti herald rinoti vanhu vanomwe kubva pavanhu gumi nevasere vakatiza kubva pamukoba teachers college quarantine center mugweru masvondo maviri apfuura vakabatwa vakadzorerwa panzvimbo iyi Herald rekare rinoti mapurisa ACID ari kutsvaka mbavha 13 dzakapakata zvombo avari kuda mushure mukupara mhosva muHarare nenzvimbo dzakatenderedza uye nekurega kuuya kudare redzimhosva kwavaitarisirwa pavakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vari kutsvakwa nemapurisa ndivana Prince Makodza, Libert Mupamanga, Godfrey Mpamanga, Decide Rice, Gerald Chiro, Prince Zakeyo, Wanda Amidu, Godfrey Josi, Ernest Temai Wumbunu, George Munyaradzi Muchanyanga, Fano Chakadai, Peter Mushipe na Edward Matinyenya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kubotswana vanhu vakutanga kufamba dorora vanhu vakutanga kumwa doro saka zvinhu zvese zvinenge zvakuchinja zvinenge zviri kufambawo ndimaovhinis nakari kubotswana bhati zviri kuitwa nezanupiefu paepana chamisa hazvina kunaka. It's obvious izanupiefu haasi kupe kupe arutoshandiswa.
Kumoro SMS vashamarari vari pa Studio 7. Ine chichema changu ndechekuti hurumende yedu iri kunonyanyotarisa vanhu vari mumaguta vachisiya vari kumaruwa. Nyaya yangu iri panhau yetransport. Tinoona kumaruwa kwakuna mabhazi ezupo vanhu vari kutambudzika kufamba mhani. Pari zvino vanhu vari kufamba nzendo dzekuma50 kilometers netsoka. Asi tese panongoparuwa zvirongwa zvemichovha kunongotaurwa zvemumadhoro. Saka ipapo tisvitirewo nyaya iyoyi kuhurumende kuti hai ngapote tichitionawo kumaruwa tiwane zvokufambisa ndatenda tiine mafiro ekureva taura ndiri kumusina.
Mahunga sei vashamarari nevateereri veStudio 7, ndinonzi Madziva, ndiri pamasvingwa. Ndinongoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisvinurei, ngativhurei maziso, ngatingwarei. Zviri kuitwa nezano izvo ichishandisa vana kupe nana monzoresi vanhu ngatingoonai kuti zvinhu zviri pachena kuti kushandiswa kwevanhu ava. Tarisa izvezvi ivhen zvekuti lockdown izvi ivo havaikoshesa vanofamba freely vanhu ivavo vana monzore nana kupe avo. Zviri pachena kuti vanhu vari kushandiswa nezano ende zano inonatsidzisa kuti kana tikati ava vatungamiri vevanhu tobvisa utungamiri hwakasarudzwa nevanhu vemunyika vazhinji. Zviri pachena kuti iyo zano ndiyo inongozohwina futi maletseni nokuti zano chairi kurukurisa chete ndechekuti irambe ichitungamirira kuita kuti igadzire nyika yeZimbabwe asi kuti varambe ivo vachizvinyungurudza kuti chiguti. Saka vanhu ruzhinji rweZimbabwe ngatiregei kupusitiswa nezvinhu zvatinongoona zviri pachena. Ngatihuzei ramangwana renyika yedu, ramangwana revana vedu, nokuti isu tisinoramba tichitambura. Ivo vanhu vezano vari kudya vachiguta, chero ivava vari kupiwa dzimari idzi, but dzichapera, but ramangwana tinozoramba futi tichingotambura nyika yedu ichingotambura yeZimbabwe. Ngatingwarei vanhu veZimbabwe.
Mamuka sei kuStudio 7, mamuka sei zvenyu nhasi. Ini zvangu ndinongotaura zvangu pamusoro pemogenzwa Grace House. Iyo imba haisi inovhota iyo, haina kana basa, inovhota vanhu. Imba ngavatore, haina basa, vanotsvaka pamwe pokuitira mameetings avo. Votsvaka pamwe pokuitira mameetings avo vachiudza vanhu kuti zvinhu zvakamira so, zvinhu zvakamira so, ende vanhu vari kutozviona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Imba haisiriyo inovhota, chinovhota vanhu. Ngavaite bhizi navanhu kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei. Purezidendi vedu vachamisa taingokumbirawo hangu indotora ndiri kuno kusouth africa kuti izvozvozvoka haimba haivhoti zvayo, chinovhota vanhu.
Makadini vashamarari veStudio 7? Aiwa, ndinofara nechirongwa chamunotipakurira mazuva ese. Asi ini hangu ndinongonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kunyika kwedu. Makakatwana rumubato rinopikisa iri MDC wachamisa zvariri kuitwa nere kwakupe. Tinobanzwa kubatikana zvikuru. Hairo bato rekwakupe iro rinotoshandiswa nerezanupiefu kwamunangagwa. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Masoja nemapurisa, mapurisa basa rayo ndeye kuchengetedza miyararo, asi unoona vakupindira mune zvematongero enyika ngetirikumuonza kuti nhengo dzemdc ndo dziri kungosungwa chete seivo pasina kana news dzatinombonzwa kuti wezanup f aita zvakati saka zvoreva here kuti emdc chete ndo vanongotyora mutemo kuzimbabwe
mangwanani vashamarari vestudio 7 vateereri vese ndini mumwe mutereri wenyu ndiri pano papurukwana vanga ndine maonero anguwo nepfungwa dzanguwo ko ava vanoti kwai tinoda kushandisa maranzi muzimbabwe zvinoita here because iko zvine zvitarira imoni kudhura kunoita zvine maranzi shuga iri kuita $56 kwete madhora bhagedhi remabagi riri kuita R300 takazvitarira muno shuga inoita muno musouth africa muno shuga tinoitenga ne23 asi kuzimbabwe yatova $50 saka zvoreva kuti marandi awa tinomagona here kumashandisa kuzimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kuratidzira mushure mokuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema George Floyd kuri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muamerica vanhu vari kubuda vachiratidzira murunyararo vari kuwanda zuva nezuva kuratidzira uku kuri kuitwavo mune mamwe maguta mazhinji pasi pose meya veguta rewashington dc amai Muriel Bowser vakapa zita remugwagwa unonanga pawhite house kuti black lives matter vachiti zvirangaridze mutungamiri wenyika vadonald trump kuti upenyu hwevanhu vatema hunokosha vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti chikonzero chekuti rufu rwavageorge floyd rwabata vanhu zvakasimba kudare imhaka yekuti vanhu vakaona vega pavhidhiyo George Floyd achisungwa vakaona achishungurudzwa nemapurisa vakaona mapurisa achimudzvanya nevhi kusvika afa vanoti hapadi werondedzero asi vanhu vakaona zvese zvakaitika zvikavagumbura
takaona kuti vanhu vemuamerica vakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuMinnesota uku I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuamerica kubva kuNew York kuenda kucalifornia even mamwe wemasmaller states akaita sekuoklahoma kuno kwandinogara tikaenda kutexas kunana kansas zvabva zvatopfuurira zvichibuda muamerica kulondon kuparis even kunew zealand vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd
vamujanja iyi zvataona izvi panava George Floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema chii sokuona kwenyu imini chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavageorge floyd kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vechitema nemapurisa nenzira imwe chete
ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uyo aga aonekwa pasiros kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwa akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd mpahuro kusvika endi pakabuda video iyoyoka paka paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu musiyei mutunhure asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndozvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe batwe nenyaya iyi nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvioneki pavhidhiyo. Inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya asi izvi zvaonekwa 8 minutes zvakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu mamwe mameya vava kumhanya mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kuitwa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Chakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema. Asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi kunyanyanyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite house. Saka munhu wese achave achienda kuwhite house achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message. And though one of the things and all knows and afarira zviri kuitika. Asi chikuru chitaunza kuchinja ini mafungira angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa Strauss ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota angawe kansela angawe police chief angawe meya. Zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Thomas Mkanya Mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatawani mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.